Missouri, NBA, wakati wa New York, Los Angeles, California, inondi ma Lakers, Los Angeles Lakers.
Malekazi akakunda zvipata zvipi kuti vazotora mukombe uyu.
Malekazi vakakunda chikwata chinonzi Miami Heat. Chikwata ichi chinotambira iko ku Miami, Florida.
Ko zvipata zvavakatamba nazvo munzira umu kuti vazosvika pakutamba ne Miami Heat zvinosanganisa zvipi?
Malekas kuti wazosvike kumafinal kwavazohwina uku vakatamba zvinonzi Portland Trailblazers, inovawo team yekuPortland ikoko kuOregon, vakazotamba team inonzi Houston Rockets, itimuwo yekuHouston ikoko kuTexas, but vakazokunda zvakare inonzi maDenver Nuggets, iyo iri team yekuDenver Colorado, ndokupinda kwavakaita kumafinals.
Icho chikwata cheMiami Heat chaka kundavo zvikwata zvipi kuti chisvike pakuzotamba neMalekas?
Kuti chikwata cheMiami Heat chipinde mafinals, chaka kunda inonzi Indiana Pacers. Wapedza ipapo vakazotamba netimu inemukurumbira yaitarisirwa kuti ndio ingatotora mukombe inonzi Milwaukee Bucks. Wapedza ipapo vakatamba zvakare chimwe chikwata chaitarisirwa zvakare kuti chingakwanisa kukunda Miami inonzi Boston Celtics.
Vamuzhanja, Malekas akazokunda Miami Heat nezvibodzwa zvakamira sei?
Malekas akakunda Miami Heat nezvibodzwa zvinoti 106-93. Ndo zvibodzwa zvakahwinisa Malekas NBA Finals. Pamitambo yavakatamba Malekas akahwina 4-2. Ndo mitambo yacho, nekuti vakambotanga Malekas vakatatamuka vari 2-0, vakazoita 3-1, then Miami ikabva yadzorawo ikazoguma ya 3-2, asi vakazokwanisa kukunda nezuro kuti zvete 4-2 nezvibodzwa 106-93.
Mukondo wakasimudzwa neMalekas nezuro uyu wari wechingani chikwata cheMalekas chichimuhwina?
Anenge a-17 matitle eMalekas awahwina. Wavagumisira kuhwina iyo NBA championship mugore ra-2010.
Vakanyatsotamba zvikuru ndevapi?
Inini ndichitarisa mutambo uyu ndinoona kuti hunde waLebron James wakatamba zvine mutindo, zvichizoterwawo ndingati nava Anthony Davis wekuMalekas wakatamba zvine mutindo. Asi ndikuda kutarisa vakomana vakatamba zvine mutindo pakati pevatimu ivayo Miami neLakers, ndingati pamusoro ndinoti vaLebron James, ndichibva ndati vaJimmy Butler wekuMiami ndomutungamiri wetimu yekuMiami, ndichizoterawo ndohandati Anthony Davis. Kune vamwe vanonzi vaAdebayo vakatamba zvine mutindo, nemumwe musana uyu angori 20 year old anonzi Tyler Hero akatamba zvembiri zvisati zvamboonekwa kune vanenge vari vechidiki vachangopinda muNBA.
LeBron James anira papi kana tichimuenzanisa nevamwe vatambi vane mukurumbira mumutambo uyu?
LeBron James ndingati akumusoro kwechangwinti dzemutambo webasketball. Ndotondera ndichitoonawo after mafinal apera vachitaurawo nhau iyoyo kuti takamira papi. Vamwe ndo vari kuti aiwa vaMichael Jordan vachiri pamusoro, asi vaLebron James vaakutevera kumuswe chaiko chaiko kwavaMichael Jordan, nekuti vaMichael Jordan vane iyo mikombe inokwana 6 zvichiterwa naLebron James waakuopa 5. Saka vanhu vari kutaura kuti aiwa LeBron James asvikawo kumusoro but hasati anyanya kuti asvike pane vaMichael Jordan. Asi vanoti kuti achine makore ekutamba, saka anokwanisa kuzopfuura, saka ndozvakamirira kuti tionewo makore anotevera aya.